manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina nyamavhuvhu 18 2022. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nichiti ezvinezviri muchirongwa chedu chanhasi. Sandak yopeta musangano wayo kuDRC. Tichakupa izvizere nezvawiriranwa nevatungamiri venyika dzekuchamhembe kweAfrica ava. Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change rotsutsumwa nekwarinoti kunyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuri kuitwa nhengo dzaro. Bazi rezvevashandi rotenda kuti panogona kunge paine uore huri kuitika mukuwaniswa basa kwevarairidzi, uye nyika inonziwo iri kuendesawo vamwe varairidzi kuRwanda, kunyange hazvo bazi rezvedzidzo richiti harina vadzidzisi vakakwana. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nengo dzedare reparamende hadzisi kufara neuori hunonzi huri kuitika pakupinzwa basa kwevarairidzi munyika, uyewo dzinoti hurumende inofanira kumbomira kuendesa varairidzi kunyika dzekunze dzakaita seRwanda kusvikira zvikoro zvose zvemunyika zvave nevarairidzi vakakwana. Godwin Mangudya anotipanyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano waitwa neparamende nevakuru vakuru kubva kumapazi edzidzo yepasi nebazi rezvevashandi nemagariro akanaka evanhu, sachigaro wekomiti inoona nezvedzidzo yepasi vaJohnson Maduku vati nhengo dzeparamende dzine umbo hweuori huri kuitika pakupinzwa basa kwevarairidzi.
If both ministries need evidence to substantiate that is there.
Kana muchida umbo tinawo zvakafanana nevanhu vakaita ECD, unaona munhu akapedza muna 2020 atwa pabasa asi akapedza muna 2018 asina basa.
Vamaduku vati zvinoshamisa kuti vamwe varairidzi vakapedza zvidzidzo zvavo muna 2015 kana 2016 havasati vapinda basa, asi vamwe vakapedza gore rapfuura vatove pabasa. Nhengo dzeparamende dzaratidzawo kusafara nenyaya yekuti hurumende yeZimbabwe neRwanda dzakatanga bvunzo svondo rino dzekutsvaga varairidzi vachaenda kunoshandira kuRwanda.
Vamwe vakaita samaelina shiri chena
nhengo yezanu PF kuchikamu chemadzimai kubva kuMidlands vati hurumende ngaitange yaona kuti zvikoro zvese munyika zvave nevarairidzi vakakwana.
Ndawaso kuti mucharekomenda mamwe maticha edu kuti aende kuRwanda, chii chanyanyisa? Muno mumusha medu muZimbabwe zvikoro zvedu zvisina kukwana vadzidzisi. Motanga kuti moda kurekomenda vamwe kuti vaende kune imwe nyika kunodzidzisa uko, asi vedu vana muno vasina kukwana.
Asi vachipindura nhengo dzeparamende idzi, munyori mukuru mubazi rezvevashandi vaSimon Masanga vabvuma kuti pane uori huri kuitika, asi vakati vari kutora matano ekupedza dambudziko iri.
There have been accusations of corruption in
pane nyaya dzeuori, uye ndinoona sekuti zvinokonzerwa nekuti mabasa mashoma, asi hapana humbowo. Asi kana nyaya idzi dzikamangarwa tinodziongorora nekuti hatidi uori sehurumende.
Mukuru anoona nezvevashandi mubazi redzidzo yepasi vaMaxwell Muguse vati zvikoro zvese munyika zvina varairidzi vakakwana, uye varairidzi vese vari mutoro wakarema. Vati semuenzaniso pakirasi yeEDC inofanira kunge iine vana makumi maviri, asi pari zvino makirasi aya ane vana makumi manomwe kana kudarika. Vati vese vanoita zveuori vanodzingwa kana vachinge vabatwa. Vakati pari zvino pane mumwe mukuru mubazi ravo kumatebeleland north akatodzingwa basa nekuti aitora mari dzevanhu achivimbisa kuvapinza mabasa. Panyaya yekuti pane vamwe vakawana mabasa mushure mekupedza zvidzidzo gore rapfuura, asi vamwe vakapedza kare vachishaya, vamuguse vati izvi zvinoitika nekuti pane zvimwe zvidzidzo zvakaita science ne maths zvisina varairidzi mumatunhu ese munyika.
We also have a critical shortage for agricultural teachers at form 5 and 6.
And the critical shortage ndinoona sezvinokonzerwa nekuti mabasa mashoma asi hapana humbo. Asi kana nyaya idzi dzikamangarwa tinodziongorora nekuti hatidi hori sehurumende.
Panyaya yekuRwanda vamasanga vati Zimbabwe ine varairidzi vakawandisa, vatiwo pane hurongwa hwekuendesa varairidzi kuQatar neAngola.
It's not a bad thing to send the teachers to Rwanda because the same honorable members of parliament are saying teachers who completed in 2017
ndimi muri kuti vakapedza zvidzidzo muna 2017 havana mabasa, saka hazvina kushata kuti vaende kuRwanda. Hatina mari yekunze, saka kana vakaenda kuRwanda kana Angola kana Zambia tinenge tave kuwana mari yekunze.
Vatiwo havaoni chakashata pachirongwa ichi, vachiti pane zvizvarwa zvedzimwe nyika zvakawanda zviri kushanda muZimbabwe pamwe nezvizvarwa zvemuno zviri kushandawo kune dzimwe nyika. Mutungamiri wesangano rinomirira varairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaOpet Masaraure vaudza Studio 7 kuti zvinorwadza kuti vanhu vanobviswa chioko muhomwe kuti vapinde basa, vachiti vese vakadzidza basa vanofanira kupinzwa basa kuti vana vawane dzidzo yakakwana pasati paitwa zvirongwa zvekuendesa vadzidzisi kunze kwenyika.
Tinokurudzira hurumende kuti ifile mavhakanzi ese ari mumaschools nevarairidzi varipo, uye zvekuti vatowedzera kutraina vamwe kuti nekuti chero tikatiimplaya vese varipo tichasara tine mamwe maareas anenge asina kutokavhwa. Asi nyaya yekuRwanda chero vanenge vazonzi vaende, tiri kunyanyotirwadza ndechekuti hapana chibvumirano chiri kunyanyotaurwa panyaya yekuzoremekedzwa kwekodzero dzevashandi ava, tichitarisa kuti hurumende yeRwanda yambobvumawo here kuti ichange ichiadhiya kumalabor standards ari muconstitution.
Bazi rezvedzidzo rinoti Zimbabwe ine vadzidzi mamiriyoni mana nezviuru mazana matanhatu kana kuti 4.6 million. Varairidzi varipo vanonzi vanosvika zviuru zana nemakumi mana kana kuti 140,000, uye pari kudiwa vamwe vadzidzisi dzivatsva zviuru zvina kana kuti 40,000. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Vatungamiri venyika dziri muSadak vapeta musangano wavo wechimakumi mana nemaviri kana kuti 42nd summit kuDRC nhasi. Musangano uyu wakasarudza mutungamiri wenyika yeDRC vaAntoine Tshisekedi Chilombo kuti vavisa chigaro mutsva, asi hapasati pataurwa kuti musangano wegore rinouya uchaitirwa papi chaizvo. Mutungamiri wenyika yeAngola vaJoao Manuel Goncalves Lourenço ndivo vakasarudzwa kuva mutevedzeri wavaChilombo. Mutungamiri wenyika yeNamibia vaHage G. Geingob ndivo vakasarudzwa kuva sachigaro weSADC Organ on Politics, Defense and Security Cooperation, uye mutungamiri wenyika yeZambia vaHakainde Hichilema ndivo vanenge vachivatevedzera. Musangano uyu wakazeyawo nyaya dzekugadzikana kwedunhu munguva yeCovid-19, nyaya yekusagadzikana kuLesotho, uye pakanzi paumbwe dare revakweguri kana kuti SADC Panel of Elders kunobatsira nyika iyi. Nyaya yemamiriro ezvinhu kuCabo Delgado Province kuMozambique yakazeyiwawo. SADC yakati mauto ayo mapfumbamwe aibatsira kuMozambique kurwisa vanopfurikidza mwero akaurayiwa. Sangano iri ratiwo riri kushushikana nemamiriro aita zvinhu muDRC, rikatiwo richakwidza nyaya iyi kuUnited Nations kuti izeyiwe kumucheto wemusangano weUnited Nations General Assembly uri kuitwa mwedzi unouya. SADC yakazeyawo nyaya yekusagadzikana muEswatini ikati nyaya iyi izeyiwe netroika. Gungano iri rakatiwo riri kufara neuto idzva rekurwisa matororo reSADC Regional Counter Terrorism Center kana kuti SADCRCTC riri muTanzania. SADC yakatenda Zambia nekuita sarudzo dzakachena ikatiwo inotarisira zvimwe chetezvo kubva kuAngola neLesotho mwedzi uno. Vaimbova mutungamiri wenyika yeTanzania vaJikaya Kikwete vakasarudzwa kuva sachigaro wePanel of Elders vachitevedzerwa navaParamisivam Pillay Vrapuri vaimbova mutungamiri weMauritius. SADC yakashorawo kwainoti kutemerwa zvirango kwenyika dzemuAfrica nedare House of Representatives muAmerica nenyaya yekudyidzana neRussia kana kuti Countering Malign Russian Activities in Africa Act. SADC yakati haisi kuzotora diri panyaya yekunetsana kweRussia neAmerica. SADC yakazivawo nyaya dzezvemamiriro ekunze nekuendeswa kwevamwe vanhu muutapwa kana kuti human trafficking. Muguzeya nezvedano reSADC panyaya yemutemo wakadzikwa neAmerica, tabata vanorwira kodzero dzevanhu vamunjodzi mutandiri avo vari kuDRC.
Tanzwisisa communique yevakuru veregion ino vanga vachiungana muDRC nhasi. I think chakakosha ndechekuti utungamiri weregion ino kana weAfrica unofanira kuve nemainteresi eAfrica anodetermina Africa's foreign policy. Zvekuzoti ngana ari kuti chii pamusoro penyaya iyi kana kuti ngana azoti America, China kana everyone, zvinofanira kunge zviri masecondary issues pakudevelopa maforeign policy eAfrica kana kuti eSADC as a region.
Paifanira kuitwa sei semaonero enyu?
Sadofungidzira kuti utungamiriri weSADC waifanira kuti pa clarity panyaya yekuti ivo vanofunga kuti roo yavo ndeipi pakumiswa kwehondo yeRussia neUkraine. Zvekuzoti ari wrong kana ari right ndiani, zvofanira kuve zvinoanalyzwa navo, but chakanyanya kukosha ndechekuti tingaite sei seregion kubetsera kuti hondo imire. Remember, tiri kubva mudecade reAfrica rainoti silencing the guns of war, kuti tinyaradze sei zvombo zvehondo, and that should extend not just for Africa but for world over, kuti toita sei kuti hondo dzipere. Saka interest yedu nhasi yaifanira kubuda zviri pachena seregion.
Kuti kudii vamutandiri?
Kuti isusu roo yatinofanira kuplaya ndeipi kuti timise hondo, zvisinei nangana. Taifanira kushowa kuti isusu tinoremekedza concept yedu yeubuntu kana kuremekedza kodzero dzevanhu, and kuti hondo inopwanya nekupama grounds yekuti kodzero dzevanhu dzisaremekedzwe. Saka ndofungidzira kuti valuza opportunity seutungamiriri weregion nekufokasa on the pressure inobva kunana America kana kunana China kuti votora position ipi. Ndifungi kuti munhu wese anokwanisa kuisa maindresi ake paside paanenge achiadresa another problem.
Munorevei?
America inofokasa nemaindresi ayo hatinei nawo, China inofokasa nemaindresi ayo hatinei nawo. Isu sezvizvarwa zveAfrica, chiroo yedu ndeipi pakumisa hondo yekuUkraine neRussia? Tingaite sei kuti tikwanise kushandisa malivers atinawo kuti tibetsere kunyaradzwa kwepfuti munzvimbo yeUkraine?
Avo vanga vari vanorwira kodzero dzevanhu vamunjodzi mutandiri, vanoona nezvezvirongwa musangano reSouthern Africa Liaison Office vari parunare kuDRC. Nengo dzedare reparamende reCongress dzasvika kuKenya kunoita musangano nevachangosarudzwa kuva mutungamiri wenyika iyi vaWilliam Ruto uye vaRaila Odinga, avo vari kupikisa zvakabuda musarudzo idzi. Mumiriri weAmerica kuKenya achangobvawo mukusarudzwa, amai Meg Whitman, vanoti chikwata ichi chiri kutungamirirwa naSenator Chris Coons chiri kutarisirwawo kusangana nevari kusiya basa rekutungamira Kenya vaUhuru Kenyatta. VaKenyatta havana chavati vataura kusvika pari zvino nezvesarudzo idzi. Zviri kuitika muKenya zvakakosha zvikuru kuAmerica sezvo nyika mbiri idzi dziri kushanda pamwe chete kuedza kupedza hondo yemuEthiopia. Mukuzeya nezvechikwata cheAmerica chaenda kuKenya ichi, Ivan Zininga weStudio 7 abata muzvinafundo Elliot Masocha.
Vanenge vatumisa dzimwe mari dzavo kumaelection iwaya kusarudza idzodzo dzeAmerica kuti vanhu vasarudzane zvakanaka. Panopera sarudzo paya paya, handiti maobserver anenge aripo, mamwe acho anenge achibva kuAmerica venhau vanenge varimo.
Amerika iri kukwana papi munyaya idzi tisati taenda kuri kwakanyanya?
Amerika inokwana chaizvo panyaya dzesarudzo idzodzo idzi pamwe chete nemhirizhonga inenge ichiitika munyika dzakaita sedzokuAfrica zvokusahwisisana, nokuti tikatarisa matongerwo eAmerica sarudzo dzomuAmerica padzinopera hapana mhirizhonga inoitika. Saka painokwana ndiwo pokunozama kuyananisa vanenge vabva musarudzo, vamwe vachiramwa, vamwe vachipomerana mhosva kuti aiwa ramangwana ririko, tarisai isu America jechitiri redu, demokrasi yedu haina kuti inozoita makakatanwa, vanhu vorwisana vaizopedzisira vokurwa. Saka America tingati isu chimucherechedzo wokutongwa kwenyika kwakadzikama kuri pachena ndokwainokurudzira pasi rose nokuKenya ikoko. Saka nharo dziri kuitika dzinotoda nyika inoutungamiriri yakaita seAmerica, ndiwo leader kana kuti mukuru mukuru wapasi rose uri kuenda kunoti aiwa ramangwana riripo, muchadzokazve kana muchingokwanisa kuzohwina munohwina. Ndo pano panoonekwa vukuru hweAmerica ipapo, pachishayikwa dzimwe nyika dzinonge dzichida kuratidza kuti ihuru. Nyika dzakaita sana China hadziindi kunoyananisa vanhu, America munowana ichiwanikwa panoenda kunoyananisa vanhu. Zvinoreva kuti ndiyo nyika inenge ichida kuti pasi rose rigare richiyanana maelection asati aita, maelection apfuura zvese. Tiri vana venyika imwe yeKenya, tiri vana venyika imwe kana iri dzeAfrica dzose dzapana kurwisana. Ndo panokwana America ipapo.
Ndapabata apo. Totarisawo kuti paitaurwa nezve kuzvakabuda musarudzo idzi, vamwe vekomisheni vainzi vaipokana nazvo, vamwe vachiti vaiwirirana nazvo. Munoona zvichizochinja mabudiro azvakaita musarudzo herezvi?
Handioni zvichinja mabudiro azvaita musarudzo. Zvekare panyika dzokuAfrica handi zvitsva kuvana vanenge vachirambira. Saka makotsi ariko vanoziva vari kurambira, iva vanoziva nzira dzinofanira kufambiswa nadzo kana pasitina unenge agutsikana kuti vanofanira kunge vachienda kumakoti. Asi handioni kuti pane chingava chinochinja, nokuti kwakuina vanhu vaiongorora maelection iwayo vanobva kune dzimwe nyika novo muKenya imomo. Ivo vacho vanenge vachipomera mhosva kuti takabirwa vanenge vaino umbowo here, kana vano umbowo hwacho ngahukava kubudise pachena. Asi handioni kuti pane chingava chinochinja.
Vanorwira kodzero dzevanhu ndine urombo avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaElliot Masocha muzvinafundo, vachitaura naIvan Zininga weStudio 7 vari parunare kuOhio muno muAmerica. Chirwere chegwirikwiti chiri kuramba chipararira munyika. Bazi rezveutano richizivisa kuti kusvika nezuro manheru kwainge kwafa vana vanosvika zana nemakumi mashanu nevasere. Asi vakabatwa nechirwere ichi kusvika pari zvino vanonzi vainge vadarika zviuru zviviri. Gwirikwiti rakatanga kupararira kuManicaland, asi pari zvino rinonzi rapararira nyika yose. Gurukota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa vakazivisa vatori venhau kuti hurumende yakaparura chirongwa chekubaya vana nhomba yegwirikwiti kuedza kudzivirira kuti risarambe richipararira nekuuraya vana. Hatina kukwanisa kubata munyori mukuru mubazi rezveutano Air Commodore Jasper Chimedza. Avo vanzi nebazi iri ndivo vanofanira kutaura nezvenyaya iyi sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Asi Ivan Zininga weStudio 7 abata mukuru weCommunity Working Group on Health vaitai Rusike.
Hongu ndingati chirwere chegwirikwiti chirwere chechinyakare, chirwere chatinenge tisingatarisiri kuti senyika tinge tichirwisana nacho mumakore ano atiri kurarama.
Varosike, kana muchiti chirwere chechinyakare munoreva kuti kudii?
Chirwere ichi chinodziviririka zvakanyanyisa ndokunge tichikwanisa kubayisa vana pavanokodzera kuti vange vachibayiwa. Asi tiri kuona kuti senyika tatarisana nedambudziko regirikwiti. Hongu ringadai rakatangira kumutasa district kumanyikaland, asi pari zvinezvi tiri kuona kuti chirwere ichi chave kupararira kumatunhu akasiyana siyana munyika yose.
Saka chiri kunyanyo konzera kuti denda irori regwirikwiti rirambe richifamba munyika chii?
Dambudziko guru ratiri kuona nderekuti nevamwe vedu vaya vanopinda madzikereke kunyanya-nyanya echipostori vasingabayise vana, ndingadai kuti ndo kunenge kuri kuratidzika kuti kwakatangira dambudziko ikoko. Asi nekuda kwekuti vanhu vanozosangana, vamwe vanenge vachisangana ngave mumisangano yemakereke iya vanenge vachibvawo kune dzimwe nzvimbo, izvo zviri kukonzera kuti dambudziko iroro ringe rakupararira kune mamwe matunhu.
Zvinofanirwa kuti zviitwe ndezvipi kuti vanhu vazvidzivirire?
Makare kare zvaiitika ndezvekuti taiona utungamiriri hwemubazi rezveutano vaiwanzoenda kunzvimbo idzodzo, kunyanya-nyanya kumanyikaland kunove ndiko kune vanhu vakati wandei vanopinda makereke iwawo echipostori iwawo. Vaiwanzoenda minista wehealth nevatungamiriri vamwe vemubazi rezvehurumende kunyanya-nyanya rezveutano vachinosangana nevakuru vemakereke ivavo, chiita kuti vakurudzire vanhu vemukereke mavo kuti vange vachibayisa vana. Asi nekuda kwekuti takamboita nguva yekuti pasina kusangana nevanhu ivavo, tiri kuona kuti dambudziko raakutanga zvekare.
Zvamungakurudzirewo hurumende pamusoro pekufamba kune kupararira kwedenda irori ndezvipi?
Hakuna mushonga watingati unorapa gwirikwiti. Saka mushonga mukuru wekurapa gwirikwiti ndokunge vana vavhakisinetwa kana kuti vabayiwa nhomba iya yekuvadzivirira kubva mukubata chirwere ichocho chegwirikwiti ichocho. Chimwe chatiri kukurudzira izvinezvi, munoziva kuti mumatunhu kune vana mbuya utano vaya, vanobata basa guru sezvo vanogara munharaunda uye vanhu vanoiswa pamberi zvikuru munyaya dzezveutano kana tiri kumatunhu. Saka ivavo ngave vachisusumidzwa vachipiwa pamberi kupa mabasa edzidziso nekukurudzira vabereki nevaya vanogara nevana kuti vange vachibayisa vana vavo. Kukurudzirawo zvekare kuhurumende kuti dai vasenzawo zvekare nemasangano akazvimiririra, vanga vari vemacivil society, maNGOs, machechi, matraditional leaders, nekuda kwekuti tese pari zvinezvi tava nebasa guru rekuda kukurudzira vana kuti vange vachibayiwa nhomba yekudzivirira chirwere chegwirikwiti.
Avo vanga vari mukuru weCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vachitaura vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Mashoko atichangotambira anoti nhengo yeZANU-PF vaJustice Meyer Wadyajena avo vanga vari kupomerwa mhosva yekuba mari inosvika mamiriyoni mashanu emadhora kubva kukambani yeCotco vaine vamwe vana vapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso inosvika zviuru zana zvemadhora emunyika kana kuti 100,000 Zimbabwe dollars. Zvichakadaro, bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change raitawo musangano nevatori venhau nhasi richichema-chema kuti nhengo dzaro dzinosvika 16 dziri mujeri rechikurubhi dziri kunyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Mutauriri webato iri Muzvare Fadzai Mahere vati zviri pachena kuti mutemo uri kutarisa kuti wabuda mbamani. The Voice of America, VOA. ZANU PF irikutarisirwa kuita musangano wayo weCongress muna Gumiguru, kunyangwe hazvo pachifanira kuitwa sarudzo vamwe vebato iri vanoti vamunangagwa havafaniri kukwikwidzwa. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata nhengo yeZANU PF vaGilbert Dzikiti uyewo nhengo yeCCC vaClifford Hlatshwayo. Totanga kunzwa kubva kuna vaDzikiti.
ZANU-PF iri kuenda kucongress mazuva anoteera ayo, ende ikodzero yemunhu wose, whether in affiliate organization to the party kana kuti leadership league kana women's league, kunge vanga vachitaura maresolutions avanenge vachiita pamaconferences avari kuita. Ndinoraona isusu kuti madzimai akaita conference yavo musi unou, vamwe vakatisa maresolutions out of the 10 provinces kuti vatsvaka vachitsigira vamunangagwa kuti vanga vachidzosera pa first secretary yepati. Mayuti zvinoti zvakare vakaita zvakare conference yavo, richa conference yavo, vakasarudza leadership yavo, vakaendesa zvakare kuti kukurireke congress kwatiri kuenda tikutsiga zvakare vamunangagwa kuti vanga vachizova mutungamiri wedu. Zvinotenderwa under the constitution of the musangano wedu weZANU-PF kuti paresolutions yakanarevaya anogona kusapota candidate ichazenge chiripo pacongress pedu ipapo.
Touya kwamuri vaHlatshwayo, munoona sei nyaya yekuti mamwe mapazi mubato iri ari kuti vamunangagwa havatofaniri kukwikwidzwa, ngavapinde zvavo?
Haiwa, isu kuona kwedu kungotungana kwembudzi muchato wehuku, hapana chinonyanya kuda kutarisa sereji. Sezvamunoziva kuti haiwa, ZANU-PF rabato rakuenda kuti bhaibhai ndozorora. Isu hatina chinonyanya kuti katamadza sereki kuti ndiani apinda kana asina kupinda ndiani. Isu president wedu Emmerson Chamisa akangomirira anyone anenge auya mudariro. Macitizens ese Zimbabwe ovaratidza chikoro cheupenyu hwese, chikoro chekuti haiwa, vana veZimbabwe vada kuti varemekedze, vana veZimbabwe vada kuti vadiwe, vada mutungamiriri ane rudo, vada mutungamiriri asina zvipomerwa zvakanyanya zvakawanda, vada mutungamiriri anosimudzira munhu wese. Saka isiri vatiitarisa kuti aiwa, sarudzo dziri kuuya gore rino yaidzi ndedzemutungamiriri wenyika. Saka isu wese wapinda, aiwa, zvino inesu kungopindana kwembudzi, hatina muchato watinotarisa nehondo yehuku. Isu tinotarisa kuti aiwa, zviri pamberi ndezvipi zvatogadzirira kuti vapurezidendi vedu vanoso chamisa vatungamiriri nyika yeZimbabwe.
Todzoka kwamuri vaDzikiti, manzwa zvataurwa navaHlatshwayo munoti kudii?
Ndinotosatisvika kuti vangatitaurira ndizvo mashoko avanotaurawo, nekuti mumba mavanobva hatitozivi kuti baba ndiani mai ndiani, nyaya yekuti hazvisi pachena kuti anongomuka pamusoro apo wokuti taratidzirwa kumasuo kuti ndiababa, obva atozozitiye baba takatonzvichava chinhu. Saka chinhu chakadai chese it's not an organization in any manner, but it's a mob thing. Saka vachiri emob thing, you cannot talk of something chiri constituted as it is kutaura kuti chizokurira kuti tichakubidza nezvakadaro. Zviri pachena kuti munyonganyonga yavo iyoyo zvinokofuira zviri nyonganyonga. Asi tarichirakazve ZANU-PF zvine utongi hwedhisitere zvinototangira kubva kudhisitrict chaiko akavakavakwa, masero chaivo akavakwa, mabranchi chaivo akavakwa, kukaia madhisit akavakwa, tikaenda kumaprovinces akavakwa, tikaenda kumanational executives emawings akavakwa, takuenda kucendral committee iri kuvakwa futi zvakare cendral committee. Sozoenda kucongress vatine hendosa yaprezident, zvinoratidza kuti there is a systematic organization of people in respect pautongi hwedhisitere hamakamuchataura huyo. Zvino ava vasina kusarudzwa, vanokukaruka vongomira kuti ndiindaangana, vana vasai nokudzidza kwavo vakaita vatongomira kuti ndizvozvo. Ameno.
VaHlatshwayo, manzwa zvataurwa izvo navaDzikiti, hanzi munenge mune zvipomerwawo tichitarisa panyaya dzekusarudza vatungamiri.
Ukaona nevatidzani hakushuriri every day kuda kuona kuti baba vepaanekidzeu vano vakatekei vadzei vari kuitei. Iye muvatidzani ndo anenge achinzi ana mhara pakusese, vasingatarisi kuti mumba mavo zvizvifana fambisa sei. Izvezvi ZANU-PF haisi kutarisa kuti nevanozviti vari kuine masimba ekutungamirira nyika, asi vari bhizi kutarisa kuti chii chiri kuitika muchisi, zvakamira sei. Saka chiri kuitika nekuti vari kuona hutsi nekuti chinhu chinonzi.
Aiwa, tinotenda zvikuru avangu vari vaClifford Hlatshwayo veCCC, manzwa kuna vaGilbert Dzikiti. veZANU PF tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuoneka nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Ntungamiri Nkomo weStudio 7.